Mafuta ekufambisa dzimotokari atanga kutengeswa pamukoto nemari inosvika madhora makumi maviri nemashanu emabond kana kuti 25 RTGS dollars pamarita mashanu aya anotengeswa nemadhora gumi nemasere kana kuti 18 RTGS dollars pamagaraji. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti vanhu havafaniri havo kuvhunduka panyaya yemafuta ekufambisa dzimotokari sezvo Zimbabwe yagara yakagadzirira pasati pauya nedambudziko rokonzerwa nedutumupengo idai.
Chiripo ndechokuti kubhaira kwakakanganisika kaduti ndokwarakanga rakasimbirira zvaro, asi pompi yedu isiyo kupomba mafuta vakabva vaivhara kuitira kuti isapompa nokuti papasingachishandike. Saka vavhara pompi iyoyo. Isusu kuno mukati munyika tatagara tina mafuta akawanda anga agara atosvika munyika, saka hatina dambudziko rouwandu hwamafuta acho.
Mafuta ekufambisa dzimotokari muZimbabwe zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana anouya nepombi kubva kuBaira, Mozambique, rinova guta rakaparadzwawo zvakanyanya nedutumupengo idai. Mozambique ndiyo inotakura mafuta nepombi yayo kubva kuBaira kusvika kuferuka kwamutare nekambani inonzi Compania du Pipeline Mozambique Zimbabwe kana kuti CPNZ. Kubva kuferuka kusvika kumabvuku mafuta aya anenge otakurwa nekambani yeNational Oil and Infrastructure Company kana kuti NOIC ichinzi Feruka Pipeline. Vagumbo vanoti pombi iyi iyo inenge yakavharwa kusvika musi wa8 kubvumbi haina kuparadzwa, asi kuti imba inoshandiswa kupomba mvura kana kuti control room kuBaira ndiyo yakaparadzwa.
Aiwa, chiripo ndechokuti kuBaira kwakakanganisika kaduti ndokwarakanga rakasimbirira zvaro, asi pompi yedu isiyo kupomba mafuta vakabva vaivhara kuitira kuti isapompa nokuti papasingachishandike.
Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaikwa kwemafuta kwave kukonzera kuti vemakombi vawedzere mitengo.
Mafuta ekufambisa haasi kuwanika nzvimbo dzakawanda pamunotenderera muno maguta ese chaizvo. Tinoona midhendo yemotokari vachitsvaga mafuta. Izvozvo zvakatocreata situation yokuti mitengo yekufambisa ikingopota ichikwira ichidzika. Tingangoti kubva muna 20 February mitengo yezvinhu kana kuti mitengo yemaservices haina kumbobvira yagadzikana. Saka zvisi kutishamisa vakawanda patinomuka makuseni zuva ranhasi tichiona kuti kuenda kunoton kuenda kuwadzana vemakombi vachinja mitengo yavo.
Izvi vati zvave kuomera vashandi vakawanda.
Zvakatoomesesa pakuti masalaries haana kumbozira achinja. Vakawanda vachiri kutambira masalaries aya vakatanga kupiwa makore mairi kana kuti makore matatu. Takaita study inoratidza kuti collective bargaining hai yakapedzisira kumasectors akawanda 2-3 years ago. Saka iyo zvino neerosion yakaitwa neMPS tinoti monetary policy statement, my employers ange asati apa vashandi any cost of living adjustment.
Nyanzvi muya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo kushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari kunokanganisa mabhizimisi zvakanyanya munyika.
Fuel yakafanana neblood neropa remunhu. Saka nyika isina fuel yakakwana zvakafanana nasina ropa. Saka patiri pakaoma hurumende yofanira kuzvigarisa nekukurumidza nekuti munhu angagara asina ropa munyika. Ndo zvimwe chete nyika ikoronomi haingagari isina fuel. Makambani mazhinji ari kuremerwa. Vanhu production iri kutodzikira kumaindustry. Zvekureva kuti target yaitaura Ministry of Finance yekuti tichakwanisa kuona target ye 3.1% growth rate gore rinei tichariripota.
Vamugano vativo zviripachena kuti hurumende haina mari yekunze yekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari.
Ichokwadi kuti mafuta ari kunzi arimo pabonded warehouse pamasasapa. Nyaya iripo ndeyekuti fuel iyi haitengwi nehurumende. Madealers anoonda fuel yavo pamasasa kuti hurumende ichizotora inofanira kunobhadhara fuel iyoyo. Saka zvakangofanira kuti mafuta haamo munyika. Arimo asi haamo nekuti haukwanisi kuatora usina kubudisa mari yeforeign currency.
Munandira, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawedzera zvakanyanya mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari vachiti izvi zvaizopa kuti atange kuwanikwa zvakare. Izvi zvakakonzera kuratidzira kwevanhu munyika yose zvakazopa kuti vamwe vanhu vagume vapfurwa nemauto. Asi zvekuti mafuta awanike munyika zvinenge zvakona n'anga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.